Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 25/2019 makateerera ku Studio 7 nevenue renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tichitendawo kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera. Let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako.
Vanhu vakawanda munyika vanoti kisimusi haina kunyanya kuvafadza nenyaya yekusamira zvakanaka kwehupfumi.
Ya, ichokwadi, kune nzvimbo dzakara dzinowana mvura dzakafanana neparty of Arjun Park, Meg Park, Neboren Sandwell, Dream Close. Nzvimbo idzi vatanga kisimusi vasina mvura. Reason ndeyekutizvo hapana kukwanisa kuti panga paine enough planning.
Vamwe vanhu vemuHarare votamba kisimusi vasina magetsi nemvura. Pope Francis vona matira vanhu vari muupoteri muAfrica neMiddle East.
Ndakabva ndangopindawo mukukampaina ikokoko tichifambawo tichitenderera tichimhorosa vanhu tichitaura tichibvunzana tichikweshana papfungwa apa endi pakazodzokawo maresults tikatoona kuti zvandinenge ndatowanawo maresults kuti ndinokwanisawo kupindawo sakanzura.
Tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa kuve kanzura kuSweden. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muHarare vanoti kisimusi yegore rino yange isina mufaro wakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi kunyangwe zvakaoma kudaro, vamwe vanotiwo mufaro wavo uri mukurangarira kuzvarwa kwamambo Jesu Kristu. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushayikwa kana kushomeka kwezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi, mvura yekunwa, mabasa nezvimwe. Studio 7 yatenderera mumigwagwa yeHarare ichinzwa kubva kuvanhu nezvezuva rekisimusi. Amai Chenaishiri vekudziva rasekwa 2 vanoti kisimusi yegore rino yange yakaoma kudarika mamwe makore nekuti vange vasina kana huku zvayo ukuwo vari murima sezvo kusina magetsi.
Hapana chekumbonyanya kupembera because economy yacho haina tombomira mushe. Mafees akatarisana nesu nhasi is just another Wednesday honestly. Mafees avakwira singamboite takatika mari nhasi then what? Even magetsi achona hakuna unocelebrate achi hapana kutongofungawo nhamo dzemunyika munomu.
Mashoko aya atsinirwa nababa Shepherd Savanhu vekuTeen World North.
Christmas yakadhakwa hakuna mari. Number 1, number 2 hakuna magets. Toitamba sei Christmas yacho magets aenda tisatabika. Saka mafiriji madringa anenge achipisa. Saka tinoti Christmas ii Christmas pachiyo.
Amai Charity mubaiwa wekuWestgate vaudza Studio 7 kuti vaswera vakarara nokuti vakashanda zvakanyanyisa gore rino zvokuti nyama dzomuviri wavo dziri kurwadza.
Seems around asida kungorishanisa kuzorora because I have been working through and through saka ndendiri pakuzorora.
Mukomana wechidiki tinotenda mhundwa anoti akazvarwa musi wekisimusi saka atsvaga huku nenyama yekuti apembere bhavhade rake aine shamwari yake yepamoyo Tinashe Kadende.
Titongoripo tingori mumaraini zvedu tatombotsvaga plani yedu kunogochawo nongodai kozinasi birthday rangu saka tinomboitirawo plani nemabrothers edu.
amai nyarai chikwiri chabika vanobva kubhuyera vanoti vachatora huku pane dzavanotengesa kuti vabikire mhuri yavo nhasi kupembera Kisimusi.
Ndinochengeta huku, ndichatora huku dzangu ndichingogochiwa pamwe chete nevana vangu namhani shamwari.
Studio 7 yawanawo mukana wokutaura namufundisi Sam Dube vekutabernacle of faith iyo iri pasi peapostolic faith mission kuHarare West. Mufundisi Dube vakurudzira vatendi kuti vasarasa hunhu pamhembero yeKisimusi.
On that note, ndinokumbirisawo zvekare patinoenda tichinofara, patinoenda tichinopemberera, let us celebrate responsibly. Kufara kana kuti kupemberera Christmas haisi nguva yekuti ufarise uchikanganwa kana kuti kurasika. Nguva yekupemberera Christmas inguva yekuti udzamise ndangariro dzako, uchifara ndangariro dzako dzakadzama kuti zviro kwazvo kune basa guru rakabatwa mukati meupenyu hwangu. Ndinonzi Pastor Sam Dube, ndiri kutinwa North Apostolic Faith Mission, Tabernacle of Faith. Ndinoti muve neKrisimusi yakanaka, muve ne2020 yakarovafadzwa muzita raJesu. Amen.
Vatuwo zuva ranhasi nderekupemberera munhu akasunungura mweya yevanhu vese kuti upenyu hwavo huendeke zvakanaka.
Tinoya kuzopemberera munhu akauya kuzotisunungura. Tinoya kuzopemberera vanhu vakaita kuti nyika yedu kana kuti upenyu hwedu huendeke zvakanaka. Munyika medu chaimo chaimo tinopemberera mazuva akabarwa vanhu vatinotaura chiti maliberation heroes edu, tinokorokotedza kana tinorangarira izvozvo. Asi ndinotenda kuti the greatest hero of all ndiJesu Kristu, the greatest liberator ndiye Jesu Kristu.
Mufundisi Dube vakurudzira zvakare vatendi kuti vasatsauka munzira yokutenda Jesu Kristu chero zvazvo nyika iri kuvava nemarwadzo.
Saka panoti Jesu Kristu azvarwa, we should celebrate. Why should we celebrate? We celebrate because we have a new opportunity. Tine mukana wokutangisa pacho upenyu hwedu. Because zvino tichibva panapa, next week, this time, tinenge tatopinda mugore idzva. Patinopinda mugore idzva iro, do we understand kuti Jesu Kristu paakauya pano panyika, he came to give us a fresh start? What are we doing with our lives? Kuomerwa kwanga kwakaita 2019, wopinda wakakutakura muna 2020, iye Jesu akazvarwa pacho. Hapana zvaungochita.
Mumakore adarika vanhu vaiburitsa maredhiyo avo panze vachiridza nziyo dzakaita sedza Paul Matavire kusanganisa Dindindi Full Time, asi nekushayikwa kwemagetsi izvi zvave zviroto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Vamwe vagari vemuHarare vari kunyunyuta kuti vatambazorore Kisimusi vasina mvura mushure mekunge kanzuru yavo yakundikana kuvawanisa mvura. Mumwe kanzura weguta reHarare vaDenford Ngadzihore avanomirira Ward 16 komaberain vanoti mimwe misha yemudunhu ravo iyo inosimbowana mvura nguva dzakawanda rwendo runo yanga isina mvura. Vangadzihore vanoti vanoona sekunge kanzuri yavo isina kuringa zvakanaka kuti vagari vakwanise kuwana mvura panguva ino yakakosha yezororo reKisimusi. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ya, ichokwadi, zvakafanana nenzvimbo mwainomirira ini. Pane nzvimbo dzinozikana dzakafanana neSendonga. Idzo dzinozikana kuti hadzina mvura for the last 17 years. Asi kune nzvimbo dzagara dzinowana mvura dzakafanana nePart of Arjun Park, Meg Park, Neighboring Sandra, Dream Close. Nzvimbo idzi vatanga Christmas vasina mvura. Reason ndeyekuti izvo hapana kukwanisa kuti panga paine enough planning. So in my view, ndakaona sokunge zvisi paidiwa kuti paizogurongwa kuona kuti izvo mvura yaivanikwa semaresident. Ngori nguva yeKrisimusi nguva yakakosha chose yekuti vanhu vanga vachifara nemhuri, vachiparana magifts, vachiita zvakasiyana siyana. So zvanga zvakakosha kuti panga paine mvura, but zvisinei vanhu vari kufara zvavo. Madambudziko hombe zvaakawanika futi nyaya yekuti izvo hakuna futi magifts. Maresident they are heavily affected.
Imi muri kansela weguta reHarare, hamusiri mhemo ine muchifanira kunge muchironga kuti vagari vawane mvura munguva dzakaita saidzodzi?
Ichokwadi, ndini kanzera nzvimbo yeguta Harare, ndotomirira Harare nomalocal authorities vama makanzera ari muno. Asi dambudziko riripo nderekuti isusu our role as policymakers to save the police, to save the agenda, but ibasa retechnical team nema management to implement whatever decisions here. So patakavhara last week takatoagiria tichitobvunza kuti everything is okay. Vakati tine nyaya yemasaris, hapini mashandiro ese vafuna kuti vawana masaris, vawana futi mabonus. Zvakare zvikanzi pa holiday tinotarisira kuti tinge tine enough chemicals zvakare nezvakasiyana siyana kuti mvura inge iripo. But mvura iyi hazvire kuti even dai mvura yawanikwa yaikwana maresources ose, because inoziva kuti mvura yekudarara haikwanisi kukava vanhu vese, because vanhu vawandisa kupfuura mvura iri kudini inobva kulekichwero.
Saka mune dzimwe nzira here dzokuti vanhu vange vachiwaniswa mvura? Nokuti tinomboona pane mabhauza kuitawo mabohoro nezvimwe zvakadaro.
Ichokwadi, isi tagara tine bhauza ratinaro riri paMembrane Dish Office. So bhauza iri rubatsira chose vadamuzwe mwe ratinaro kuti hatina chokufambisa. So ibhauza rangu kuti sometimes kana pasina chokufambisa kuti ridhonze bhauza yacho zvinopedzisa afecta maresidenti.
Avo vanga vari kanzura Ward 16 kuMarlborough muHarare vaDanford Ngadzore vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kune mhuri yeZimbabwe yakawanda, zoro rekisimusi rinonakidza vanhu vakaungana pamwe chete semhuri zvikuru kumusha uko vanodya nekunwa vachipemberera kuzvarwa kwaJesu Kristu. Asi vamwe vari kunze kwenyika nevari munyika vanopembererawo zuva iri vari pamabasa. Vamwe vari kunze kwenyika vanenge vasingaende kumabasa, ndivo havo vanounganawo sehama neshamwari vachidyawo nekunwa. Kazhinji vanobika chikafu chinonyanyodyiwa kumusha panguva yezoro rekisimusi. Mwoyo vanhu vari kunze kwenyika vaungana kuti vapemberere kisimusi vari pamwe chete semhuri ndiamai Chenai Mutambasere avo vari kuEngland. Amai Mutambasere vanoti kunyange hazvo change chiri chishuwo chavo chekutamba kisimusi vari kumusha nevamwe, vakaona zvakakodzera kuti vange vari kuEngland nemhuri yavo. Katinzwei hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nasi zuva reKrismasi tabatanidza nehama neshamwari, mukoma wangu nemhuri yake vauya tiri kungobika. Huku dzedu dzatajaira dzekuZimbabwe nedzimwe dzatakazozivawo tava muno tichidya tichitamba marekodi.
Mune zvamakaitawo here kune vari kumusha?
Vari kumusha takangomhanya mhanya kutsvagawo magrocery kubva kuSouth Africa, kutumira mari nesenditu nezvakangosangana-sanganawo kuti ivo vawanewo kana yekuti vatengewo madrinks vafarewo tifare pamwe chete musi weKrismas tichipemberera kuzvarwa kwaJesu.
Vamwe vaimhanya-mhanya vachigadzirira kuenda kumusha kuti vange vaine hama neshamwari pazuva rezoro reKrismasi. Imi sei makafunga kuitambira henyu kuEngland?
Takatotambira kuEngland nokuti takada kutarisa bhajeti rachona rekuti isu tobva kuno toenda kuZimbabwe tozochigadzirira Krismas zvee tiri kuZimbabwe kuti tifare pamwe chete nevamwe. Takaona kuti hazvibudi mari yachaikwani, saka zviri nani kuti sigare kuno, vari kuZimbabwewo tongopemberera navowo tichingovatumirawo zvimari sokuti vakwanisewo kutenga one or two things vafarewo nesu sekufara kwatirikuita tiri kunoko.
Asi munonzwa sei kunge muchipembera zuva reKrismas musiri muZimbabwe?
Izvo zvakaoma uye hazvijairiki. Ndinotarisa kuti ndave kunoku kuUK kuda kwemakore kuda anosvika kana 20. Asi gore negore unenge uchingoshuvira kuti dai wanga watambawo Krismas nevamwe ivo vacho vachiri vapenyu. Unenge uchingoshuvira kuti dai manga maonana, even kana wakanzwa kana kuti vamwe vakanga vane mutambo waunenge vachiita, unenge uchingozwawo kuti ndingadaiwo ndiripo ndakafarawo nevamwe. Tinenge tichingotarisa every year kuti kuda zvakanakawo kumusha rimwe gore tarongedzawo toenda tonogara pamwe chete nevamwe.
Mataura nyaya yekubika nekugadzirira zvii zvamuri kubika?
Kuno tinenge tichingosanganisa kana kuti hatinenge tichida kudyika zvekuno asi tichida kurangarira futi zvekuZimbabwe. Saka ndikatarisa iko zvino tine dharikuni ndiro ratamukira kuisa muoveni zvinoenderanawo nematradition ekuno. Asi chinhu chatisingashotesi Krismas yega yega, huku yedu yechibhoyi yatinoti hard chicken inenge ichingovapo nezvikanganwa hama hatizviregi, ndizvo zvatinoita mastata nesadza rezviyo zvese zvatinenge tawana zvekumusha.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, amai Chenai Mutambasere vari parunare kuEngland naJonga Kandemiri weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo epazuva rekisimusi kuvatendi vose vepasi rino, Pope Francis avanoti vanhu vanofanira kurangarirawo vari muupoteri uye vana vanoraswa nekushungurudzwa. Setsika yavo pazuva rekisimusi, Pope Francis vataura vari paberere reSt. Peter's Basilica kuVatican. Pope vapa muenzaniso wevana vari kushupika kuSyria, Lebanon neIraq. Vataurawo nezvekunetseka kwevanhu vemuAfrica nekuda kwehondo nekusagadzikana kwenyika zvinopa kuti vakawanda vagume vave muupoteri. Pope Francis vanamatirawo vatungamiri venyika yeSudan kuti vawane uchenjeri hwekuzadzikisa chibvumirano chavakanyorerana. Vanamatirawo vanhu vekuVenezuela nekuUkraine uko kusina kugadzikana zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika. Pope vari kutarisirwawo kuonanazve nevanhu vachinamata paSt. Peter's Basilica mangwana uye nemusi wesvondo. Zviuru nezviuru zvevatendi nezuro zvakaenda kuWest Bank kuBethlehem kunogadzirira kupemberera zuva rekuzvarwa kwaJesu Kristu remusi weKrisimusi nhasi. Panzvimbo inofungidzirwa kuti pakazvarirwa Jesu Kristu yekereke yeNativity, mutungamiri wenyika yePalestine Mahmoud Abbas nevamwe vakuru vakuru vakashanyirawo nzvimbo iyi. Iko zvino tochinzwa nyaya yechizvarwa chemuZimbabwe chakasarudzwa kuvakanzura mune rimwe dhorobha remunyika yeSweden. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vatichaona Maposa, murume ane makore makumi mana nerimwe uye ndikanzura webato reSwedish Social Democratic Party mudhorobha reUmea riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika yeSweden. Vamaposa vakatanga kuenda kunotsvaga mikana iri nani kunze kwenyika vachangopedza chikoro mugore ra1997 apo vakaenda kuAmerica, asi vakazodzoka kumusha mushure megore nekuda kwetsaona yaive yaitika mumhuri mavo. Vagara munyika kwemakore anechitsama, vamaposa vakazowana mukana wekuenda kuSweden, asi sevamwe vanhu vakawanda vanotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika vakashanda kubva pasi kuti vasvike pavari pari zvino.
Mazuva iwayo ndaisevenzawo mabasa akasiyana-siyana. Rimwe remabasa iwayo ndaisevenza naro ndere zvemitambo mitambo izvi. Takawanawo mukana wekuti tiende kuko. Patakaenda kuko tikanoona kuti kunenge kuri nani. Ndopa ndakabva ndafunza-funzawo kuti saka kuti ndidzoke kunoku ndikazvifambisawo sei, ndikawanawo vakandibatsira.
Kunze kwekuita basa ravo rekuve murongi wekuvakwa kwemaguta kana kuti city planner, vamaposa vanoratidza chido chikuru chekuita mabasa anobatsira vamwe vanhu. Vanoti vakawana mukana wekupinda mune zvematongerwo enyika nekuti vaigara vachisangana nevamwe vebato reSwedish Social Democratic Party avo vakazovakumbira kuti vakwikwidze pachigaro cheukanzura muguta ravanogara gore rapera.
Ndakabva ndangopindawo mukukampeina ikokoko, tichifambawo tichitenderera, tichimhorosa vanhu, tichitaura, tichibvunzana, tichikweshana papfungwa apa. Endi pakazodzokawo maresults tikatoona kuti zvandinenge ndatowanawo maresautsi kuti ndinokwanisawo kupindawo sakanzuro.
Pakuverengwa kwakaitwa vanhu munyika mugore ra2012, Zimbabwe ine vanhu mamiriyoni 13, asi gwaro reWorld Bank rakaburiswa muna 2016 rinoti nyika ine vanhu mamiriyoni 16. Hapana mafigiri akajeka ehurumende anoratidza kuti zvizvarwa zvingani zvemuZimbabwe zviri kunze kwenyika, asi zvinofungidzirwa kuti vanhu vanopfuura mamiriyoni 4 vari kugara kune dzimwe nyika. Vakawanda vevanhu ava vanorarama nekuita mabasa ose ose kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo nehama dzavakasiya kumusha. Vamaposa vanoti vakabatsirwa zvikuru kuti vasvike pavari munyika yeSweden nekuti vanhu vakawanda vemunyika umu havana rusarura rudzi uye vanotambira pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana.
Varikowo vane mfungo yavo yekuti Sweden ndeyedu isusu vachena, imi vechitema dzokedai kunyika kwenyu, asi ndingati vashoma. Endi simba ravo harisiriya rekuti tingati rakanyanya kuwandisa zvekuti ndingazonzi ndichifamba pamugwagwa ndinenge ndichitya kuti dzimweni dzenguva ndingazosvetukirwa nevanhu.
Vamaposa vanoti maonero avo ndeyekuti vanhu munyika vanofanirwa kuve nemafungiro matsva mune zvematongerwo enyika, kuitira kuti vatambire pfungwa dzevamwe vane mafungiro akasiyana, vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uyewo kuti nyika ibudirire.
Nguva dzanguwo ndedzekuti dai vanhu taona kunzwisisana, towirirana tichiziva kuti zvatiri kuda nezvatiri kumhanya nazvo mumapato edu izvi, chinangwa chacho ndechekuvaka nyika yedu pamwe chete Zimbabwe.
Vamaposa vakazvarirwa kuvulilima kuchamhembe kwakadziva kumavirira kwenyika yeZimbabwe mumhuri ine vana vana kusanganisira vasikana vaviri. Vakaita zvidzidzo zveprimary nesecondary muzvikoro zviri muHarare vakazopedzisira zvidzidzo zveA-level muguta reMasvingo. Vamaposa vanogara vachishanya munyika yavo yechizvarwa uye vaive munyika munguva shoma yapfuura vaine vamwe vakuru vakuru vesangano reSwedish Development Agency SIDA, iro rinopa rubatsiro kune vanoshaya kunyanya madzimai nevana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Iko zvino tochimboenda kuvatereri vedu veStudio 7 tichinzwa kuti nasi pazuva reKisimusi vaswera vachiita zvipi uye zvii zvavari kutarisirawo.
Makadini kwa wande ya rakwana zuva riyara taitaura raTamuz. Zuva rakwani Mirod. Tiri kuti isu wahande ravaiwo Bhaibheri renyu, mutore Jeremiah chapter 52 verse 31 kuenda pa 34. Muzive kuti ndiani akabere kwa musi wa 25 nhasi. Muswere zvakanaka, harisi zuva reChristmas, hatina chatinoti iwai naro kwamuri, harina basa. Chatinoziva ndechekuti kufa kwake kunotiigira kudzikinurwa pamurayiro wezvivi, uye kuigwa kwake kunotitaridza ukuru bwake waJehovha, uye kumuka kwake kunotuigira ruponeso nokuoneswa kupinda mumhiko youpenyu husingaperi hwaanotitengera paropa repamuchinjikwa. Amen.
Makadiriko ashamari weStudio 7 apo. Ini ndiri kuda kukwazisa vana vangu vari kwaMutare, kuna Tipiolinda Chikata, Nadia Chikata, Luisa Chikata, Ose Bridget Chikata, ndodzoka kuno kuJohannesburg ndodokwadziso mwana wangu mukomana anonzi Tondirai Chikata nemudzimai vake. Ose ndinovakwadzisa ndichiti muve negore idzva rakanaka. Hatide chisuo chekunga tiri tese, asi dzaramba nemabasa atoshandaya. Ndinodzoka zvekuZimbabwe ndoda kukwazisa hama dzangu dzese dzinogara kuAppleworth kuHarare, kusanganisira munenge nawo mama angu inonzi Maitapiwa, hanzvadzi yamama angu inonzi sekuru baba Maki, nemhuri yavo yese, kusanganisira ana Maki, ana Sim Florence, ana Mainfriska vose, tichisawo ana Rudo vose vana makanaka, tinokwazisa negore idzva rakanaka. Mwari ngaakuitirei nyasha ikoko. Todzoka kwaMutare ndoda kukwazisa nharaunda yese yekuHobhosi inondiziya.
Morisei muri yeZimbabwe. Inini ndiri nane zvangu, ndinoitwawo Jeshua Muyambo ndichibva kwaMutare. Ndiri hama dzangu ngadzifare pamwe nana mai angu, ngavafarewo nababa vangu nemhuri yangu nezita raJesu. Amen. Christmas ngavaritambe zvakanaka, hakuna kuri bho.
Mamuka sei paStudio 7. Tinongoti Merry Christmas kune munhu wese nevabiki vechirongwa. Aiwa, tinotenda nenhau dzamunotipakurira sezvo iri nguva yeChristmas. Aiwa, ndinotenda nemashoko ataurwa necross border association kuti zviri nani kuti munhu uchibva kuno kusouth ushandisa road yekuchi yekuenda Viabed Bridge because azvishuwa road yashata ndongotiwo neimwe nyaya ndoda kudodzira yekuti vadiki izvishuwa mabasa hakuna but ngatitry by all means kutsvaka something chaunokwanisa kuitawo chinokuraramisawo kuti project yako iendeke because bhaibheri rinoti mwari anobatsira anozvibatsira at least iwe wakaita step ahead nyange zvinhu zvakazochinjawo unongoone pekutangirawo pane kuti tenichingoblema kuti hurumende haisi kutipa mabasa of which munhu unogona kustata small business rako mbijana mbijana ikonomi yakaoma zvayo but zvinoendeka aya tinotenda tinoti mufare munyasha ndi Arnold Mari ari paPretoria ndoda kungokwaziso hama dzangu dziri kuZimbabwe kuti mufare zvakanaka hama dzekwamari hama dzekwakunze hama dzekwaforoni
makadiko apo pastudio 7 vashamarari vose vandisingakwanisi kudoma hangu nemazita nouwandu hwenyu hwose ndinoti muve nezororo rakanaka uye ndinokutendai nebasa ramunotibatira ndinoda kukwazisa hama dzangu dzose dziri munyika yezimbabwe ndichitanga nepachivhu apo pandinobva pandinozvarwa ndinoti kuna amai varipo makadii zvenyu ndinoti kumuri yose kwamuri yengwe makadii muri yose pamunjodzi makadii muri yose pabhobho apo ndinokukwazisai ndichiti muve nezoro rakanaka muringwarire musanyanyonwa kune vanonwa nekuti ndiyo nguva inoitira kuti musangane nenjodzi ndinoti mwari ave nemi pazororo iro
Nako kambo dumalana kubva kuna V featuring Dr. Tawanda tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Iko zvino tochienda kuchirongwa cheLife Talk. Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvezuva reKisimusi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutitumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti Kisimusi haina kunyanya kuvafadza nenyaya yekusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi. Vamwe vanhu vemuHarare votamba Kisimusi vasina magetsi kana mvura. Pope Francis voona matira vari muupoteri muAfrica nemuMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva reKisimusi rakanaka chose. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ndingamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku